Nyanzvi yezvezvirwere zvegomarara uye vakafanobata chigaro chemutevedzero womukuru anoona nezvezvirwere zvisingatapuriranwi kana kuti non-communicable diseases mubazi rezveutano vaLingala vati dambudziko regomarara repasikarudzi rakakura munyika. Vatiwo tsvakiridzo dziri kuitwa dzinoratidza kuti gomarara iri rinokonzera ndufu zvikamu gumi kubva muzana pavanhu vanofa nemagomarara pagore.
Mukuzama kuderedza uwandu hwegomarara iri, vebazi rezveutano vanokurudzira kuti varume vane makore 45 vatange kuongororwa gomarara iri kamwe chete pagore kuona kuti dambudziko iri harisati ratanga here.
Vangana vati
mastatistics ari kubazi rezveutano Zimbabwe National Cancer Registry anoratidza kuti zvikamu makumi masere zvevanhu vanorwara necancer zvinozoenda kuchipatara painenge yapararira nomuviri. Saka zvakakosha kuti gomarara iri rionekwe risati rapararira nomuviri nokuti zvinenge zviri nyore kurirapa.
Vatiwo zvimwe zvinoratidza kuti munhu ava negomarara kuenda kuchimbuzi zvakanyanya kunorasa mvura uye mvura iyi inobuda iri shoma kana kunzwa kupisa pakurasa mvura.
Vebazi rezveutano vanokurudzira kuti munhu asati amboona zviratidzo murume iye akafanira kuti aongororwe gomarara, asi zvimwe zviratidzo zvinogona kuonekwa zvinosanganisira kuti munhu anenge achida kuenda kuchimbuzi zvakanyanya kuti arase mvura, uye pakurasa kwake mvura anenge achirasa mvura shoma shoma uye imwe yacho ichidzivirirwa kubuda nokuda kwokuti painenge ichifanira kubuda napo ndo panenge pachikura gomarara iri rarinenge richivhara nzira inodarika nemvura. Idambudziko irero angava mapundu anenge aita kunhengo yake asi mapundu iwawo asina kenza, uye anogona kunzwa zvekupisa kunhengo yake paanenge achiita achirasa mvura. Kana zvikanonokerwa anogona kuzoona zvemumvura yake anobudisa zvichiratidza kuti mune turopa. Anogona kunzwa zvekurwadziwa nomuzasi medumbu kana kutorwadziwa nese mumakumbo.
Vangana vatiwo kudya zvakakwana nekuzvigwinyisa muviri kunobatsira kuderedza dambudziko regomarara iri.
Murume akaita uremu hunoraudzira yatingati pachirungu obesity mukana wake zveuchiita dambudziko iri achiri mudiki wakanyanya.
Amai Rudo Muchingambi vanoshanda nesangano rakazvimirira Rogayomera Commissions iro riri pakati pemasangano akabatana nechipatara chechitungu zvavhiki rapera kuongorora vanhurume gomarara iri vakati kuongororwa pachena kunobatsira kuti vanhurume vakurumidze kubatsirikana.
Takaona kuti vanhu magarira vakaita havawanzokoshesa kuziva kuti utano hwavo uri papi maererano necancer, uyezve nyange vakange vaziva kazhinji kacho panenge pasina mari yekuti vakwanise kuwana masevhisis iwayo because kazhinji kacho anobhadhariswa.
Asi vaIsaya Matiza mumwe mugari wemuHarare vati dzidziso yezvechirwere chegomarara pasikarudzi ichiri kudiwa.
Tinovimba varume vazhinji ndo dambudziko ravanaro kuti havasi kukwanisa kuwana dzidziso yakakwana nekuda kwenyaya yeprostate cancer.
Vamatiza vatiwo zvingabatsirawo kana hurumende ikaita zvirongwa zvokuongorora magomarara pachena kunzvimbo dzese munyika nguva nenguva. Gwaro rinoongorora mamiriro akaita chirwere ichi munyika reZimbabwe National Cancer Registry 2019 annual report rinoratidza kuti gomarara riri kubata vakawanda ndere pamuromo wechibereko kana kuti cervix uteri inova zvikamu makumi maviri nezviviri kubva muzana ichiteverwa negomarara repasikarudzi inova zvikamu gumi nechimwe kubva muzana, kwozouya gomarara repazamu kana kuti breast cancer riri pazvikamu zvisere kubva muzana. Gwaro iri rinoti varume verudzi rwechitema ndivo vanobatwa negomarara iri kunyanya. Ndakamirira Studio 7, ndini Rutendo Mawere.